Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tunela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniru akanaka wasereri, tinosangana zvakare maniru anasi, uri musi wechitatu, nyamavhuvhu 25, 2021. Makateerera ku Studio 7, nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vakawanda vari kutambira nenzira dzakasiyana-siyana kuwedzerwa kwaitwa level 4 COVID-19 lockdown nemamwe masvondo maviri. ZCTU yonetsana nehurumende panyaya yekuti vashandi vose vabaiwe nhomba. Zimbabwe inodoma chikwata chenhabvu chichange chiri mumitambo yemakwikwi ekuenda kuWorld Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiwa kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda vari kutambira nenzira dzakasiyana-siyana kuwedzerwa kwaitwa level 4 COVID-19 lockdown nemamwe masvondo maviri kusvika musi wa7 Gunyana. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Mumwe mutengesi wemumugwagwa vadhobha mumwe wati D vaudza Studio 7 kuti kuwedzerwa kwelockdown kunoreva kuti upenyu hwavo hucharamba hwakavaomera sezvo vanhu vanenge vasina kusununguka kuti vafambe vachitenga zvavanoda.
Tiri kutongowedzerwa kuomerwa nekuti isusu tinorarama nekutengesa kutengerwa nevanhu kufamba famba kunoita vanhu vari furi vachitsvaga mari kusvika zuva radoka ndokunoita kuti isusu tikwanisewo kubatawo cheuviri apo neapo zvino kana zvavawedzera lockdown ne 2 weeks more tizivi kuti chararama sei.
Nyanzvi mune zveupfumi uye vachishanda neLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vati vange vari kutarisira kuti lockdown ichasvika kumagumo senzira yekusimudzira makambani.
Tarisiro yedu yanga iri yekuti lockdown icharelaxwa especially takatarisa kunyaya yekuvhurwa kwezvikoro uyewo kuwedzera mahours pabusiness mabusiness operating hours ndo zvatatitarisira kuti pachauya nekurelaxwa kuitira kuti makambani akavhura nguva yakareba ikonomi irinosimukirawo vana vakakutokawo zvikoro havazonyanyi kurasikirwa nenguva yakawanda.
Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vatiwo vatambira kuwedzerwa kwenguva yelockdown senzira yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 asi vati chikumbiro chavo kuhurumende ndechekuti dai nguva yekuvhurwa kwezvitoro yawedzerwa vachiti vanenge vari kumabasa havana nguva yekupinda muzvitoro.
Chichemo chatinacho icho chatiri kupira kuhurumende ndechekuti dai waro vawedzera nguva yekuvhurwa kwemabhizimusi nekuvhurwa kwezvitoro nekuti vashandi nevamwe vakasiyana-siyana vari kuzoshayiwa zvitoro zvekutenga kana vachinge vapedza mabasa.
Mutungamiriri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Zhou vatiwo kunyange hazvo vatambira danho rekuwedzera lockdown level 4 vanoshushikana nekusavapo kwegadziriro yekuvhurwa kwezvikoro.
Dambudziko ratinaro nderokuti hatisi kuona kupreparation iri kuitika muzvikoro kuti panozokwanisa kupera lockdown kuda zvikoro zvinokwanisika kuvhurika. Ndo dambudziko redu guru nekuti pari zvino tatiexpecta kuti 500 million yainzi iriko tinoiona ichienda muzvikoro ichitenga zvikwanisiro zvekuti tidzivirire COVID muzvikoro ichikwanisawo kuisa mvura pazvikoro kuti vana vagozovhura zvikoro muzvikoro mwaane mvura.
Asi nyanzvi mune zveutano uye vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati kupamidzirwa kwelockdown hakuna zvakuru kubetsera kunyanya vakatasa nyaya zvekufambisa. Vamadzorera avo vanova munyori wezveutano muMDC Alliance vati kurambidzwa kwezvekufambisa zvinotakura veruzhinji zvisiri pasi pekambani yeZupco kwasiya vanhu vaine dambudziko, izvo zvoita kuti vanhu vamanikidzana mumotikari shoma dziriko, izvo zvichawedzera njodzi yekubata chirwere ichi.
Kuextenda lockdown panguva ino yakadai hakuchina zvakunobetsera, nokuti izvo masuper spreaders chaiwo chaiwo ari kudriva wave yatiri mairi yezvino haasi kuadreswa nelockdown. Mabhazi eZupco arikungotakura vanhu akazara kuti ndiva mastanding passengers. Ndo muri kuzadza navanhu COVID imomo. Bottleneck yetransport yakashata, hurumende ngaigadzirise. Mimwe misangano iri kungoitwa maziyo nemapostori, misangano iri kudaidzirwa nemasabhuku nemamapolitical meetings ari kuitwa. Ndo masuper spreaders ari kuiwayo.
Kurukota rezvekubudiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa vakazivisa nezuro kuti hurumende yawedzera lockdown nemasvondo maviri senzira yekurwisa denda recovid-19. Vakatiwo hurumende icharamba ichitenga nhomba kuti vose vanoda vabayiwe. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu vanosvika mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekumisa kupararira kwechirwere ichi. Hurumende yakazivisawo nezuro kuti COVID-19 yakauraya vanhu makumi maviri nevanomwe uye vanhu mazana matatu negumi nevapfumbamwe 319 vakabatwa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zana nemakumi matatu nezvitatu nemazana matatu nemakumi maviri 123,320 uye vafa nechirwere ichi vava zviuru zvina nemazana matatu nemakumi maviri 4,320. Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga munyika yese vava mamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu zvine makumi masere nezviviri nemazana matatu nemakumi mashanu nevapfumbamwe 2,382,359. Vabayiwa nhomba yepiri vava miriyoni nezviuru mazana mashanu nezvitatu nemazana mana nemakumi mana nevashanu 1,506,445. Vanhu vabayiwa nhomba yepiri vava miriyoni nezviuru mazana mashanu nezvitanhatu nemazana mana nemakumi mana nevashanu 1,506,445. Uwandu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvabuda muongororo dzaitwa nhasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vanhu vakawanda munyika vanoti mutemo wekumisa sarudzo nepamusana pedenda recovid-19 wave kunetsa kutambira, sezvo dzimwe nyika dzakaita seMalawi, Uganda, South Africa pamwe neZambia dzakaita sarudzo kunyange hazvo chirwere checovid-19 chiriko. Godfrey Mutimba anotipanyaya inotevera.
Mumwe mugari wemumusha werunyararo West Masvingo vaFrancis Tangire vanoti hurumende inofanira kubvisa mutemo wekumisa sarudzo nekuti uri kumbunyikidza kodzero dzevanhu dzekuva nevamiririri ichihwanda nechigunwe.
Ya, isu tinoona sekuti maelections anofanira kuti achiitwa muZimbabwe nekuti vakuru vedu vanongoramba vachingoti maelections haakwanisi kuitika nekuda kwecovid. Bati pakutaura chokwadi paZambia pacovid inongovakowo asi vakamaneja kuita maelections akavasuccessful. Ivo vakuru vedu vakatoenda kunopemberera maelections iwavo kuti pane vahwina. Saka isu hationi zvine dambudziko. Isu toda kuti kunyanya mabyelections emaMPs akarikolewa makanselers edu aya nokuti ndivo vamiriri vemaconstituency edu nemawadzi edu. Saiko zvino hatina kubvisa zvichemo kana tisina kansela kana MP wekunoudza.
Murongi wezvirongwa muZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI, amai Ellen Kandororo Dingani vati hurumende inofanira kudzidza kune zvirikuitwa nedzimwe nyika dziri kuita sarudzo kuitira kuti Zimbabwe iitewo sarudzo asi ichitevedzera mitemo yecovid-19 sezviri kuitwa nedzimwe nyika.
Saka tinoona kuti pane zvakawanda zvatinokwanisa kudzidza senyika tichitarisa sarudzo dzakakuitwa muSADC, Zambia, Malawi, South Africa zvakare yakaita maelections ayo emalocal authorities last year. Akatarisira panyaya yeCovid kuti denda iri rinopera here kana kuti haripere ndingangoti hapana anoziva saka tinofanira kuona kuti kana tichizogara nedenda iri zvachose sevagari vepano pasi tichagara here tisingaiti maelections saka tadii zvino kuchiisa zvinhu zvinoita kuti tikwanise kuita maelections vanhu vave neutungamiri munzvimbo dzakasiyana siyana
mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Fletcher vanoti hurumende yeZimbabwe iri kuhwanda neCovid-19 kuita kuti isakundwe musarudzo dzekutsiva avo vakamiswa pamwe nevakashaya
kukutaurira ichokwadi varume nemadzimai vanotya vanhu vanotya election zvekuti hanzi tavhara maelection neya yecovid kunyeba hakuna zvakadaro ivo vari kuita marally vari kuita mameeting auxilia ari kutenderera nyika yese achisangana nevanhu kwese vasingatoteedzere zvese zvecovid izvozvo saka nyaya iripo aisi nyaya yecovid lockdown because ivo vari kuita mameetings ivo vari kuita magatherings ivo vari kusangana nevanhu asi chavasingadi ndechekuti MDC Alliance havadi kuti President Nelson Chamisa vasangane nevanhu varonge nyika havadi kuti vana veZimbabwe vaende kumabasa nekuti ivo vanenge vachifly nendege vachikwanisa kufamba nehama dzavo vachituta nekuluta mari yenyika saka nyaya yekuvhara nenyaya yelockdown kunyeba hapana manyepo chaiwo
MDCT vautinezi duwe vanoti vanonokerwa nesarudzo idzi vachiti hurumende inofanira kuita sarudzo nekuti vakagadzirira kudzosa nhengo dzavo munzvimbo dzinenge dzakadzingwa vanhu nekumiswa basa
isusu sebato rinopikisa tatononokerwa chose nemaviolations iwawo nekuti munzvimbo dzakawanda idzodzo dzisina vanhu kwanga kuine vanhu vedu vanga vapinzwa neMDCT mugungano reMDC Alliance rakakunda munzvimbo idzodzo saka tiri kushuvira kuti dai tagona tikaita maelections iwawo
vanoona nezvekufambisa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vange vasingadairi nhare yavo kana kupindura midzinzo yedu kuti tinzwe divi rebato ravo panyaya iyi asi mumwewo vechidiki muzanu PF Masvingo vachaungana savati bato ravo harichisarudzo uye rakagadzirira kare asi hurumende iri kuda kumbotanga yarwisa denda recovid-19 pari zvino
Bato reZanu PF ibato rinogara rakagadzirira zvokuti nangwe makwikwidzo dzekusarudza vatungamiriri dzikanzi dziriko nhasi manheru Zanu PF inogara yakagadzirira ine mastructure ine donzo rainoita yekushandidzana nevanhu zvekuti haifi yakatya kumbopinda pamaelections chepiri regai nditi nyika dziri kuita maelections munguva yecovid inyika dzakazvimiririra dzine mazita adzowo dzine mitemo yadzowo dzine hurumende yadzowo hurumende yeZanu PF ine maitiro ainoita
mutevedzeri wegurukota rezvekubudisa kwemashoko munyika vakainesiparadza vati havakwanisi kupindura panyaya iyi vachiti inoda gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi avo vanga vasingabatiki vachinzi vari musangano wemakurukota asi mukuru webasa musangano reelection zosenda vasoromon bobos bhunu vati nyaya yekuhwanda nedenda recovid munyika inofanira kupera sezvo vatungamiri venyika vari kufarira kuenda kunopemberera vanenge vakunda musarudzo dzenyika dzavo
chimwe zvechati kutarisa ndechekuti kana ivo vakuru venyika vacho vari kutozoenda kunogara vachiona kugadzwa kwehushe hwenyika idzodzo mumastadium imomo makatozara vanhu vanhu vakapfeka mamasiki vanhu vachipembera kureva kuti sekutaura kwandaita kuti tinenge tiri kuhwanda nemunwe nyaya yecovid yedenda iri haisiriyo nyaya ingamisirwe kuita sarudzo nokuti vanhu ava tiri vanhu vakuru vanhu vanenge varichiza kuvhota vanhu vakuru vasiyana nevana vezvikoro vari kutoenda kuzvikoro wekutoti anogona kudzoka asina masiki yake vanhu vakuru vanenge vachigona kuzvichengetedza saka tiri kuona kuti sarudzo dzinogona kuitwa munguva yecovid ndochidzidzo chatiri kutora kubva kune dzimwe nyika
nhengo dzeparamende dzeMDCA dzinosvika 42 dzakamiswa basa neMDCT izvo zvakasiya vagari munzvimbo idzi vasina vanovamirira muparamende bato reMDCT rakamisa zvemakanzura eMDCA akawanda munyika mose kusanganisira mudhorobha reMasvingo bato reZanu PF rakamisawo dzimwe nhengo dzaro dzakawanda munyika kusanganisira vakilazivhu vaiva nhengo yeChivi South ndakamira Studio 7 Masvingo ndini Godfrey Mutimba
sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo vanoti ivo nemagweta avo vatanga kuzeya minduro dzemapazi nemakambani ehurumende apindura panyaya yavakakwidza kumatare yekuti vashandi vose vasamanikidzwe kubayiwa nhomba yecovid-19 zvavanoti zvinotyora bumbiro remitemo yenyika vakaendeswa kumatare ava vanonzi vakati vashandi vasina kubayiwa nhomba vamire kuuya kubasa Vakaendeswa kumatare vanosanganisira gurukota rezvevashandi, gweta guru rehurumende, makambani anoti Zimnat Insurance, Zimbabwe National Road Administration kana kuti Zinara, Teo One, Windmill, Sidco Zimbabwe nechikoro cheManicaland State University. Mukupindura zvakataurwa neZCTU kumatare, gweta guru rehurumende vaPrince Machaya vati havasikuziva kuti sei ivo negurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vakapinzwa munyaya iyi nekuti handivo vanodza vashandi kana makambani zvekuita panyaya dzakadai. Kambani yeTeo One inoti nyaya iyi haifaniri kunzwikwa nechimbi chimbi ichiti ZCTU yakatora mavhiki matatu kuiendesa kumatare, zvinoratidza kuti hayaifunga kuti zvakakosha kuti inzwikwe nechimbi chimbi kumatare. Mukudzeya nyaya iyi, Tabata Vamoyo.
Nyaya haisati yamutongwa ichiri mudariro kana kuti ichiri mudare, hatisati tapiwa zuva rokuti ichatongwa rini. Iyo zvino takaita case management hearing.
Muungatsanangura kuti zvinenge zvichifamba sei apa?
Kungotenderana kuti mapapers achafambiswa sei. Tiri kumhanya mhanya kuti tiite vanoti maanswering affidavit iyo zvino. Kana zvazopera izvi, tichazogara zvekare pasi pamberi pajaji. Ndipo patinozotenderana kuti ichatongwa mazuva mangani. Ndizvo zvinoitika panyaya dzakafanana neidzodzo. Panotenderwana kuti yakareva zvakaita sei, nguva yakaita sei ichatorwa, nevapi vachafanira kuusa mapepa, api acho mapepa anodiwa. Ndizvo zviri kutomhanyiswa mhanyiswa nemagweta iyo zvino.
Vamakaendesa kumatara vapindura here uye vari kuti kudii?
Vamwe vacho vanomirira makambanis vatoita vanoti maanswering affidavit avo, saka vatopindura kuti vari kubvuma here mhosva kana kuti kwete. Tiri kutonzwa kuti vamwe vacho vari kutoti havana kumbovhira vadaro. Isisu hatina kunzwisisa zvavakataura. Vamwe zvekare vanenge vachiti nyaya iyoyo haina kutingati agenda, haina kukosha kuti ingabatwa senyaya inofanira kutongwa chimbi chimbi.
Zvinoreva izvi?
Zvinoreva kuti kwavari vanenge vachiti haisi nyaya iri inoda agency kuti ingajamba queue dziripo. Asi hatisati tapiwa officially kuti chaizvo chaizvo ndezvipi. Asi pano kuratidza kuti pane vamwe vanenge vachingoti haisiri izvo zvavanga vachireva nematamba avo angaripo. Havana kumbovhira vamanikidza vashandi kuti vabayiwe nhomba iyoyo. Chazokona nokufamba kwetime kuti zvakamira sei sei.
Munyori mukuru wesangano reZCTU vaJafet Moyo vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tinadivi ratinorerekera, tabatawo vamavhima kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi.
VaZulu, nyaya yeZCTU isusu takanga tati ngatitauriranei tinzwisisane. Uye kune mastructures ariko kubva pashop floor level kusvika kunational level kuti tinzwisisane. Nyaya iripo ndeyekuti kana mushandi achiti handidi kubayiwa asi iye achizoenda achinosangana nevamwe vashandi, zvinoreva kuti anofanira kutarisa kuti iye ari kuti ikodzero yake kusabayiwa, asi ikodzerowo dzevamwe kuti vave protected kubva kumushandi iyeye.
Poitwa sei muzvinafundo, vamwe vachiti ngaivhiwe, vamwe vachiti ngaisavhiwe?
Panofanira kuti paite balance pakati pekodzero yemushandi nekodzero dzavamwe vaanonosangana navo kumabasa. Saka ndizvo zvatinoda kuti tinzwisisane neZCTU kuti vashandi kana vachuza kuenda kunosevenza panzvimbo yavanosangana nevamwe, vanofanira kuziva kuti dzimwe kodzero dzavo dzaakufanirawo kutarisa kuti kodzero dzevanhu vavanosevenza navo nevavanointeracta navo pese panenge vari dzinenge dzakachengetedzwa here ndozvo vari kufanira kuziva panofanira kuve nebalance iyoyo
asika vasiri kuda kubaiwa nhomba iyi vari kutika ikodzero yavo avafanire kumanikidzwa
muupenyu hwedu munhu anogona kutaura kuti ndine kodzero yangu asi kodzero yako inolimitiwa nepamusana pokuti uri memba yesociety yaunogara uri memba yeorganization yaunoenda kunoseenza saka unofanira kuona kuti vamwe vachengetedzwawo kodzero dzavo
gurukota rezvashandi muzvinafundo Paul Mavhima vachitaura vari parunare muHarare yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhengo mbiri dzedare recongress muamerica dzakachanyira afghanistan nezuro dzichida kunozvionera pamhuno sefodya kuti zvii zviri kuitika munyika iyi nhengo mbiri idzi dzinoti vaseth morton vedemocratic party navapeter major verepublican party dzakasvika mukabhuu nezuro dzichitoona kuburitswa kuri kuitwa zvizvarwa zveamerica uye zviine chinangwa chekuti muutungamiri weamerica vajoe biden vawedzere nguva inofanira kunge mauto eamerica abuda munyika iyi uganda yatambira vanhu makumi mashanu nemumwe chete vakabviswa kuafghanistan mushure mekunge chikwata chetaliban chatora masimba munyika iyi vakuru vakuru vanoti vanhu vatambirwa neuganda vachagara munyika iyi kwenguva pfupi kudzama raamerica nedzimwe nyika dzavawanira kwekuenda chimwe chizvarwa chezimbabwe chiri muamerica muzvare masigura matunhu vanoti vakaita rombo rakanaka panguva yedenda recovid-19 apo vakakwanisa kutenga purazi mumaryland vakabatana nemukoma wavo vanoti vave kurima zvirimwa zvinofarirwa nevanhu vekumusha vari muamerica muzvare guramatunhu vanoti vane urongwa hwekuratidza zvizvarwa zvezimbabwe nedzimwe nyika zvavari kurima nemusi wechishanu nemugovera vanotiwo ivo namukoma vavo vane mabasa avanoshanda asi nyota yekurima ndiyo inovapa havi yekuti varime munguva yavanenge vasiri kumabasa avo vanotiwo vari kurima chibage mubora miriwo yakasiyana-siyana matomati nezvimwe zvirimwa ngatinzwei hurukuro yavaita namavelas muhlanganya uye westudio 7
purazi redu rinonzi chirandu zita rekuti chirandu rinobva pamutupo wedu tiri wana mwoyo chirandu saka takafunga kuti petakaita purazi iri tiremekedzewo mutupo wedu nekupa zita iri kupurazi redu
purazi renyu iri riri kupi uyezve makafunga sei semudzimai kuti mutange kuita zvekurima imo muno muamerica
purazi redu riri munzvimbo inonzi dickerson mumaryland ndingangoti handingati takaenda tichitsvaga kutenga purazi makore akapfuura ndingangoti 5 years dzakapfuura ndinofarira zvedzimba kwazvo saka ndinoenda kuno anonzi maopen house kunenge kuchitengeswa dzimba ndakangoonawo imba ndakati imba yakanaka yandimbonoona bvandanoona asi ndikabva ndawirirana zvikuru neuyo aitengesa imba agent aitengesa imba bva tangotanga kutaura ndikati nzvimbo ine yakanaka fani asi pari kudhura ndokuda hangu kanzvimbo yekuti ndizoita katea house inove idea yandakagara ndinayo yekuti ndizvakuzoita katea house zvikanzi tichakutsvagira nzvimbo yakadaro asi inini pendaitaura ndaifunga kanzvimbo kadiki kasinganyanyodhura kubva patopera makore anopfuura mashanu umwe wemusi tatowo mulockdown ino tamucovid nguva dzecovid ino ndakazonzwa ndakufonerwa zvikanzi pane nzvimbo yendawana yekuti ukaita tea house yako pano pane mavhiews akanaka zvakanaka zvikuru kubva ndaenda kunoona zvino ndakaona nzvimbo iyi iri purazi asi ndakafarirawo nzvimbo yacho nekuti kumafura mhepo kune makomo kune mabeautiful views of the sunset ndakangozwa mwoyo wangu uchifara ndasvika ipapo asi ndakazoona kuti ipurazi ranga ritori purazi rewaichengeta mumbi takangonzwa mwoyo wedu uchifara ndakatenga purazi rine mukomo wavo anogara kunorth carolina kwaanoti chapa yunivhesiti ikoko kubva tataurana kuti aiwa nzvimbo yakanaka kubva tatenga asi sezvo iri nzvimbo hombe dhanitaitarisira takangoona kuti zvefarming zvacho ndo zvakanaka nekuti takabva tangoitawo maidhiya kuti vanhu vekumusha kumusha kwedu kuzimbabwe pane zvinhu zvavanoshuwira zvavasingawane kumare regular shops are around. Saka tikatayewa ngatiri mei, even jumuzo tishada kuita jetia osi neine, tozo ita kumbiruku, asitishu pakurima.
Njimboye yaka kura se, uyeje parishu no murukuri machi?
Njimboye yaka kura tingati 26 acres, just slightly short of 26 acres. Iko zvino takarima chibage on about 5 to 6 acres, the chibage. Takarima chimwe kutanga muna mei, chimwe tikazorima muna June, chimwe tikazorima muna July. Taka shitanga zichiva nguwa zaka siyana siyana. Taka iso zvimwe zvinenge derere, tikaisa mungora. Isu kwa tino va, kwe duka rusape tunoti mtikiti. Tikaisa mtikiti wakati wandei. And also urima different stages. Kuti kinoumwe taka so iso tishango tanga. Every month tunoweza kutitise mungora. Nikuti ndo chino chinunya nyakutiwa ni wano wakawande wakumusha. Ndocho wano wanza kwa mwuzi watu mbora. Taka mboisa shonare yupi nana kovu. Zaitengwa asi zainya kutengwa mbora. Asi tishawisa futi ne tsunga. Tatine tsunga raka pera. Ne iyo kovu ne ne tishazu zuguru za futi. Asi pari zino. Tine spinach yekumusha mbora. Derere. Ne miripiri. Ne ma lumas. Ndocho atina zipari zino.
Magara mshita zvekuri maireishi kana kuti muri kuzvigona sei imi muchienda kumabasa munoita zuva nezuva.
Ndagara ndinofarira ndingangoti ndinofarira zvekutamba nevhu asi handingati ndairima pakakura sezvitakuita iko zvino. Ndaingoitawo kagarden kangu kemaflowers ndandinewo futi kaallotment kangu asi kadiki diki. Kendanchungweta muriwo nene asi hapa pasina kukura zvikuru. Asi zvamurungotaura izvo zvekuti ndine basa. Full time and mkumu wangu ane basa ufuti full time. Asi mfunge kana wangu zvitanga zvili zvino zvounofarira unongonzwa simba racho. Taikari matiri vairi asi ndoda kutaurawo kuti vavakidzaniro yedu kupurazi ikoko vanhu vatakwetaka kumborerwa nawo kwazvo. Vari kutibatsira paka pakutinorima chibage vanouya vachitirimira. Mvura yatine dambudziko remvura pari zvino pane well yanga iripo kuti nakudhara iri about 300 meters asi yanga isina pump and nezvokuita zveirrigation saka tiri pabishi iko zvino rekugadzirisa izvozvo and papasina ofuti magetsi nekuti papasingagarwi papaingove nemombe chete before tisati tatenga tiri kuisa magetsi asi zvese izvozvo tiri kubatsirwawo futi necommunity yevamwe mafarmers vari musurrounding area.
Avo vanga vari muzvare Masigura Matunu vachitaura vari Maryland naMavelas Mutanganya uye weStudio 7. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 pm pamasaisai anoti 909 am 4930 6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kugonzwa Studio 7 na 6 am muvuro kusvika chishanu pa masaisai anoti 909 am 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Vakawanda vari kutambira nenzira dzakasiyana-siyana kuwedzerwa kwaitwa Level 4 COVID-19 lockdown nemamwe masvondo maviri. ZCTU yonetsana nehurumende panyaya yekuti vashandi vose vabayiwe nhomba. Zimbabwe inodoma chikwata chevatambi venhabvu vachange vachikwikwidza mumitambo yemakwikwi ekuenda kuWorld Cup. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokonika nemfaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti, murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dze, isindebele.
Soku izika.